Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 2023 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
pa kota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homu yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu
hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba mitengo ichiita chamuramba mhuru
zvevamabhanga vazive kuti varayiridzi nevamwe resto dzisinhu service zvokutambira mari yomuzimbabwe yakareruka somuchawatamwa nokuchagunisa mutakura havachazvidi
asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucherechedza zuva revatori venhau Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muchinafundo Paul Mavhima Vanoti hurumende yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi yakanangana nenyaya dzemihoro sezvo ichiziva kuti kushaya simba kwedhora remunyika nekudhura kwezvinhu kwasiya vakavanda vasina chekubata. Mashoko aya ari kuuya apo mumiriri wesangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization muZimbabwe neNamibia amai Anna Mary Kiaga vakataura pamhemberero dzevashandi nezuro muHarare kuti vashandi zviuruzana kana kuti 100,000 vakarasikirwa nemabasa muZimbabwe mumwedzi mina yekutanga kwegore uye vari pamabasa vari kungoshanda havo asi mari yavari kutambira isingakwanise kuvaburitsa muurombo kunyange vashandi vakawanda vari kutambiriswa nemadhora emunyika zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa zviri kuchajwa zvichishandiswa chikero chedhora rekuAmerica mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vamavhima
Vazulu nyaya yemitengo inoramba ichikwira inyaya yatarisana nayo kwenguva yakati rebei sehurumende
asi pane zvamuri kuita here muzvinafundo kugadzirisa dambudziko iri
saka tichizoita pfungwa yekuti pakota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homu yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu kuti zvienderane nezvinenge zvichiitika pamitengo asi chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike munyika ndicho chokuti vemabhizinisi vave nemoderation yavanoita
zvii chaizvo zvamuri kuvakurudzira kuti vaite
vasangoti pose pakwidzwa mihoro yevanhu yovakukwidza mitengo yezvinhu zvinoramba zvichiita kuti vashandi vedu vasawane mihoro inoita kuti upenyu hwavo huite zvakanaka uye munoona kuti ikonomi yedu iri kunaka zvishoma nezvishoma mwaka uno wanga wakanaka saka naizvozvo vevemabhizinisi vanofanira kuti vaite moderation pakukwidza mitengo yezvinhu Chimwe chii chamabvunza ndechekuti tiri kuita sei nenyaya yekupiwa kwechikafu chevanhu. Hurumende icharamba ichipa chikafu kusvika mwedzi uno waMei wapera.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, avati hurumende haisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa matambudziko emushandi uyo vati ari kutambiriswa mutero wembwa.
Chandinoda kuti nditaurire kuti tisataenda kusecond quarter iyo inova yatotanga nhasi. Vamafima vanofanira kuti vagadzirise mhosho dzavakaita kufirst quarter.
Ndedzipi idzi Dr. Zhou mungatsanangura?
Kuti vanotambirisa murayiridzi agara pabasa zvikuru kwazvo saed mari akashomeka 4 times munhu atanga basa nhasi kuda kutirena kuita muporisa, musoja kana kunesi.
Asika vari kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi
iko zvino tava kutongoona masalaries achibuda munewspaper, muherald nekumo pasina kutaurirana navashandi kana kuti zvakasiyana nenhaurirano panenge pasiyirwa nevamiriri vehurumende kamwe chete nevamiriri vavashandi. Saka whilist vashandi vakazvipira kutotanga nhaurirano dzatononoka, nokuti kana tirisi zvikoro zvitovhura svondo rinouya, tinoda kuti vamavhima vambogadzisa mhosho dzavo dzefirst quarter. Ende ndo chinangwa endisingwisingwi tisati tatanga zvimwe zvakawanda zvekusecond quarter. Zvevamavhima ngavazive kuti varayiridzi nevamwe rest of the civil service zvokutambira mari yomuzimbabwe yakareruka somusha watama nokutsvagunisa mutakura havachazvidi.
Vanoda kutambira mari ipi apa Dr. Joe?
Vanoda kudzokera kumari yavaitambira gore raOctober 2018 risati rapfuura. Saka vamavhima ngavasawandira simba ravo pakungotaura. Simba rinofanira kuonekwa pazviito. Pari zvino zviito zvavamavhima hazviratidzi kuti vane chidokwa dokwa chokuti vashandi vehurumende vagare zvakanaka. Vashandi vehurumende vari kunonga svosve nomuromo chibatira pamashizha usavahwa panhamo. Saka hatibvumi mashoko avamavhima. Anongova manyausa mukana wokuti vanotaura kana vachitaura nemwi vemedia kana vepress, but kwatiri hationi chidokwa dokwa chavo chokuti vagadzirise nhunha dziri kunetsa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vari kutotamba nhova izvo yekuti vanokwanisa kudzokera kubasa sei savarayiridzi pasikotoro rechipiri.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe mangwana iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekusununguka kwevatori venhau kuita basa ravo kana kuti World Press Freedom Day. Asi pachitariswa mitemo yadzikwa nehurumende uye mashandiro evatori venhau, zvinganzi vari kushanda vakasununguka here sezviri kutaurwa nehurumende? Regai tiende kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya kuti atipe mamiriro akaita zvinhu.
Vachitaura pagungano rekuzeya mhemberero dzemangwana range rakarongwa nemisa Zimbabwe, nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vashakespeare hamauswa vetriple c vanomirira Warren Park vati paramende nehurumende vakavandudza mitemo yekutapwa kwenhau.
Pakaitawo mareforms anonzi mamedia reforms akaita kuti kuite nhatsurudzwa kwemitemo yakanga iripo yakanga ichitsvanyirira vatapi nevashambadzi venhau.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru wezimbabwe media commission Godwin Piri.
Kubviswa kwakaitwa mutemo weaipa uyo waiwanikwa uchisunga majournalist kana achiita basa ravo kana vachinge vakanganisa wakabviswa, ende kubviswa ikoko kwakuita kuti majournalist edu akwanise kushanda akasununguka. Zvichiripo zvimwe zvichida kugadziriswa, asi tofunga kuti semedia commission utafamba chinhano chakati kurei, ende tichienderera mberi tichiona mabasa emajournalist achisununguka.
Asi vatori venhau vakaita Salaki Aaron anoshanda nekambani yebas Stop TV ati vatori venhau vachiri kumbunyikidzwa.
Kusana nemachallenges asekuti pakaenda kunokabva kwa president Epworth takadzingwa zvichinzoni pane claims session kuti Stop TV haisudiwa pano. Tikatsvaga kuti reason chacho ndei, but hapana akatiudza kuti reason yaisudirwa panapa ndei chacho iyo.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect Muzvare Patience Zirima vatiwo kunyange madzimai akawanda ave kutorawo zvigaro zvepamusoro mukutorwa kwenhau, nyaya yeku kushunguruzwa kwavo ichiri kunetsa.
Tinoona zvinhu zvakaita se yatinoti muchirungu sexual harassment, yekuti madzimai anoshungurudzwa nevavanoshanda navo uye nevanhu kwavanenge vachindotora nhau vakasiyana siyana, vanenge vakuda kuti yatidanane kuti uwane nhau, kana kuti vanenge vasingatongoonawo madzimai sevanhu vari kutoitawo basa ravo, vanenge vachida kuti mukadzi wese wavaona ngandidadane naye.
Izvi zvatsinirwa nemutori wenhau wechidiki zvakare ari nhengo yeYoung Journalists Association of Zimbabwe, Rubimbo Muchenje.
Zvimwewo zvinogona kuitika ndezvekuti havasi vanhu chete vaunotora nhau kwavari, even vanhu vaunoshanda nhau vanogona kusakuona semunhu anokwanisa kuita basa because uri munhu wechidzimai uri wechidiki.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vatiwo mamwe matambudziko ari kusangana nevatori venhau kudzingwa pazvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kana hurumende nekuda kwekuti vanoshandira kambani ipi. Vahamauswa vatiwo kunyange hazvo pakave nekuvandudzwa pane mimwe mitemo yakaita seCyber Crime and Protection Act yave kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vavimbisa kuti mapurisa achashanda zvakanaka nevatori venhau vachiti patove neurongwa hwePolice Media Action Plan.
Ndiwo dambudziko ranga riripo panguva yese kuti taita kungeti isusu tiri kushandira nyika, mapurisa ari kushandira nyika, majournalisti vatori venhau ari kushandira nyika. Sapafanira kuve nekunzwisisana kuti ava vachiita basa ravo, ava vachiita basa ravo. Tikadaro zvinoita kuti pavanosangana pavanenge vachiita basa paground pasave nekupokana, pasave nekurwisana kana kutukana.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatori venhau kuti vachengetedze nekutevedza miko yebasa ravo kana kuti ethics pachirungu. Izvi zvatsigirwa neimwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kumashoko vatendai Nyabani veZANU PF vachimirira rushinga muparamende. Gurukota rezvekuburitswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kuedzana pose painogona kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Kubvira pakapinda hurumende yeSecond Republic ichitungamirirwa naPresident E.D. Munangagwa, hurumende yeZimbabwe iri kushanda zvakanyanya kuti ivandutse nyaya dzekufambiswa kwemashoko nekusimudzira raramo yevatori venhau. Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa.
Gore rapera sangano rinoongorora nyaya dzezvemashandiro evatori venhau reReporters Without Borders rakati Zimbabwe yainge iri pachidano chezana nemakumi matatu nenomwe 137 panyika zana nemakumi mashanu nesere dzakaongororwa 158. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vechidiki vakawanda munyika vanoti vari kutambura zvikuru zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vanoti mukutambura imomo havasi kuona chiedza mberi kana utungamiri hwenyika hukaramba hwakati gotsi papata. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri webato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe uye vaimbove mumwe wevatungamiri vechidiki muZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, izvo zviri kupa kuti vechidiki vakawanda vatambure.
Upenyu hwevadiki vemuZimbabwe rinenge bhasikiti ratizirai mukoma, kuti uku riri kurukwa uku richirudunuka. Vechidiki vazhinji vari kudya nhoko dzezvironda, vazhinji vagere mudzimba dzevabereki nekuti havasi kukwanisa kuzvichengeta pachavo. Panobuda zuva vechidiki vanenge vatumira pamusuo webetting hall kuti pamwe vakabheja vangava neucho uviri.
Vechidiki vakawanda vanoti vanongonzwa sengano kuti nyika ino yaimboerera huchi nemukaka sezvo ivo vari kukura vachinonga svosve nemuromo. Kunyange varipo vashoma vanoti mamiriro ezvinhu anotendera kubudirira kwevechidiki, mhomho iri kuti iri kuyaura nenhamo. Wechidiki uya ari murimi munzvimbo yeChegutu, Muzvare Rumbidzai Matonga, vanoti mazuva ano kuenda kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro netarisiro yekuzowana basa riri nani kupedza nguva.
Zvakaoma shamwari. Izvezvi zvindiudze kuti graduate rinonzi rinotambira $200 per month. Uchaita makore mangani kuti iwo ushande uchiwana $200 kuti uzogona kuti uvake imba? Vanhu vanogona kuratidza chinhu vanhu vanenge vakati vachingopedza mafomufomu vavatotanga kutohasila vari mumastreets, kwete munhu akatanga akaenda kuyunivhesiti. By the time yaunopedza wakuda kutanga kudzidzira masystemu emumastreets, it will take you makore.
Mumwewo wechidiki uye achishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vanoti havaoni remangwana revechidiki rakajeka.
Vashoma vacho vanoshanda vazhinji vacho miripo yavo haikwanisi kuti vagone kupedza mwedzi. Vazhinji vari kurarama vachiita iyaya yavanoti tipa chirungu end to mouth, zvokuti pakupedzisira hakuna mwana wechidiki kana kuti vashoma vangava vane mari yavanogona kuisa parutivi kuti vagone kuita mainvestments kuti vagone kurongawo upenyu hwavo.
Asi mukuru wesangano revechidiki reYouth Vibes Africa Consultancy muZimbabwe, Muzvare Rovarashe Miti, vanoti remangwana revechidiki rakajekesa.
Ramangwana rakajeka tichitarisa kuti vechidiki vave kuziva kuti aiwa, tikasava isu vanotungamira, tikasava isu vanofambidzana pamwe chete nevechikuru, hakuna kwatiri kuenda.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti pakasaita shanduko munguva pfupi inotevera kumberi kune rima uko.
Zviri pachena kuti tikaramba tine hurumende yatinayo iyi isina hanya nevanhu, isina hanya nekusunga mbavha dzinoba ufumi hwenyika, isina hanya nekuti vechidiki vawanawo chouviri, vazhinji vacho vanosvika mukufa vasina kana kubata inonzi payslip. Zvazvinoreva ndezvokuti vechidiki vane mukana mwedzi mushoma shoma ichatevera yekuti vavhotere hurumende ichaita kuti vasamuka vakangogara pamabridge.
Hatina kukwanisa kubata vanotungamira vechidiki muzano PF sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatumirwa neStudio 7 pataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mikana isarura ude munyika, naizvozvo vechidiki vanofanira kusagarira maoko.
Tiri kuona zviri kuitika mumaminds edu, tiri kuona zviri kuitika muagriculture, tiri kuona zviri kuitika mutourism. Mabasa ari kuwanikwa achicreatewa nemaZimbabwe, nezvirongwa zviri kuitiwa nehurumende yedu yeZimbabwe. Vana ngavatore mikana iyoyo vamhanyidzane navamwe, ukasarira ipapapa unozozvidemba.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wetsvakurudzo musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo vanoti vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana riri mumaoko avo.
Kuti mayuthi atransforme chinoda inonzi political consciousness, kuti mayuthi otanga kuchicultivatewa political consciousness kuti vazive kuti nyika chii, kuti zvavanofanira kuita munyika yavo chii. Akaita political consciousness ndopa achatanga manje kuchishandira nyika, kuchitanga kuita pressure muhurumende kuti irelease mabasa. Hurumende inenge isingarelease mabasa ibudiswe nemayuthi because vane manumbers.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti hurumende yaita kuti vechidiki vaite marombe ekupedzisira anokumbira fodya, moto nebepa vasingakwanisi kuzviitirawo kana chii zvacho. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo yemuSudan iri kuenderera mberi pasina bato riri kuda kuremekedza kurudzire yekumbokanda zvombo pasi. Sangano rinobatsira nechikafu reWorld Food Program, iro rine vashandi vatatu vakaurayiwa munyika iyi, rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 nemashanu kana kuti 15 million vanoda rubatsiro rwechikafu. Vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vafa muhondo iyi. Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatoburitsa zvimwe zvizvarwa zvadzo kubva muSudan. Vari kurwisana mauto akapidigura hurumende nechikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe.
Pamira Sudan senyika panyangara, tiri kuona kuti kana hurumende ichinge yaputsika kana kuwa hurumende yavanhu, pakazopinda hurumende dzamauto, dzinounza kuparara kwoutungamiri kugadzikana kwenyika, dzogounza zvekushayikwa kwamabasa ose anenge achifanira kuitwa nehurumende, kwozouyazve nehurumende dzamatunhu.
Mabasa aya muri kutaura ndeapi?
Mabasa akaita sokuti kubika ufumi hwenyika, kutenga nokutengeserana, kushanda kwamaindastri, kushanda kwezvinotakura vanhu nezviro, zvozotaridza zveutano, zvozotaridza dzidzo, zvozotaridza zvose zvinenge zvichidiwa munyika zvinowanza kuitwa nehurumende, zvinosanganisira kugadzikana kwenyika, basa rokuchengetedza vanhu rinenge richiitwa namapurisa, basa rokuchengetedza nyika nerichiitwa namauto, zvose zvawa zvawira pasi muSudan. Saka Sudan yatarisana nokuunza rufu kuzvizvarwa zvomo, kunyanya kuzvizvarwa dzimwe nyika dzaadzichiita ugaro namabasa imomo zvakare. Tikona chipatapata chichiitika.
zvamira zvakadai, sei tiri kuona kuti vari kurwisana ava muSudan havasi kuwanikwa ivo vachiremekedza chikumbiro chakabva kunyangwe kumasangano akadai seUnited Nations kuti pave nekutaurirana uyezve kumiswa kwehondo.
Panenge paita zvinhu zvakadaro zvokurwisana pasina hurumende yavanhu, mapoka anorwisana anoenda kune dzimwe nyika achindopiwa zvombo zvokuramba achirwisana. Saka zvine zvototi izvozvo yava nharaunda yokurwisana kwapindirwa nedzimwe nyika pasi pano. Saka birawira ya muSudan haina kunaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uriah Izembe, vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapazi emapurisa nematikitifa anodarika mazana maviri nemakumi mashanu kusanganisira vanonzi US Marshals vabatana neve kuTexas kutsvaga mumwe murume ane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa, Francisco Oropeza, uyo akauraya vavakidzani vake vashanu. Vose vaibva kuHonduras ndokuita chitsoka ndibereke mushure mekunge auraya vanhu ava. Nyangwe paine imbwa dziri kubatsira kumuvhima uye mubayiro wemari inosvika zviuru makumi masere zvemadhora kunenge anenge amubata, hapana ataziva kuti ari kupi. Futi yaakashandisa yakawanikwa musango. Anozviti muprofita wekuKenya Paul Ntege Mackenzie amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekuita zvechitororo nekupfurikidza mwero. Ari kupomerwa mhosva yekufurira vanhu kuti vatsanye kusvika vafa kana vachida kuenda kudenga kunoona Jesu. Mitumbi yevanomutevera inodarika zana yakawanikwa iri mumakuva asina kunyatsodzika uye vanhu mazana mana havasi kuzivikanwa kuti varipi. Upenyu hwevanhu vakawanda munyika hunonzi huri kuramba huchioma nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva kuti ararame. Zimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti mumwedzi wapera wakubvumbi mari dzaidiwa nemunhu kuti ararame pamwedzi dzakakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11% zvichienzaniswa nemari dzaidiwa mumwedzi wakurume. Sangano iri rakati munhu umwe chete aida mari yaiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvemadhora emunyika kana kuti 33,000 Zimbabwe dollars pamwedzi kuti akwanise kuwana zvose zvaanoda kuti anzi haasi murombo. Munhu umwe chete anonzi aidawo mari inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 25,000 dollars kuti akwanise kuwana chikafu chinovaka muviri kana kuti 2,100 calories dzinodiwa pazuva tichitarisa mwedzi umwe chete wakubvumbi. Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti mari dziri kutaurwa neZimstat idzi hadziwanikwe nemushandi, zvichireva kuti anenge aine mhuri ine vanhu vashanu kana kudarika anotonyanya kuomerwa.
Mari idzodzo dziri kutaurwa hadziwaniki, vashoma vashandi vanozitambira. Kune vanhu vanosvika vashanu pamhuri vachaona dambudziko hombe kuti vakwanise kurarama. Challenge iripo iyo zvino ndeyekuti hatigoni kuti munhu kuti akwanise kurarama anoda marii takatarisana nemari yemuno muZimbabwe. Nechikonzero chekuti mari yemuZimbabwe irikuruza simba zuva nezuva.
Vamwe vanoti mitengo yezvinhu zvose kusanganisira kana mari dzekuripira pamatollgate dzakatokwira kuratidza kuti kurarama kwevanhu muZimbabwe kwaoma kumapoka ose eupenyu.
Taona mitengo yezvinhu kukwira kwayo mazuva afura. Tiri kunzwa zvekare kuti kana matollgates acho atokwira, zvichireva kuti zvinhu zvakawanda chaizvo zvatinoshandisa, zvinoshandisa motokari pakutransporta, zvichatokwira zvekare.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachitungamira Zimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora, avanoti kukwira kwakaita mitengo yezvinhu mumwedzi wapera zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kwakaita kuti vashandi nevanhu vose zvavo vashaye zvikwanisiro muupenyu.
Nyaya iri kunyanya kunetsa inyaya yekukwira kwakuita exchange rate yezim dollar to the US dollar yakuramba ichikwira every week paro market, nekuti vazhinji vanozotengesa zvinhu vanozoshandisa rate iyoyo yeparo market. Saka naizvozvo kukwira kune uchita rate mitengo yezvinhu inodzakaramba ichikwirawo.
Imwe nyanzvi inoshanda yakazvimirira vachausi Mutasa vanoti pane dambudziko riri kukonzerwa nekushaya simba kwaita dhora remunyika, izvo zvave kuomera vakawanda munyika kuti vakwanise kubata dhora rekuAmerica pazuva.
Saka tiri kuona kutoti nyika yedu kana kuti upfumi hwedu hwatoenda kumawere. Zvinoda kuti zvigadziriswe kuti vanhu vagone kurarama vachiwana zvokudya, zvekupfeka nezvokufambisa. Saka tiri kutoona kuti mari zhinji iri kutambirwa nevanhu iri less than 500 US dollars haikwaniri mhuri zhinji, mhuri zhinji dzinotambura.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamoyo vanoti
nguva yapfuura position yezctu yange iri pachena kuti mari dzaitambirwa dzange dziri kuma 589. Mari idzodzo ndidzo chete mari dzinokwanisa kuva dzichiraramisa vanhu, iri US dollar. Yemunomu hatigoni kuitaura kuti imari iyi nenyaya yekuti inochinja zuva nezuva.
Vachikohora vanotiwo hurumende inofanirwa kukasika kutora matanho kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika, izvo zvavanoti zviri kukwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva. Hurumende inoti zvayo iri kuziva kuti mushandi aomerwa neupenyu. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachiti panofanirwa kutariswa zvakare mihuro yevashandi nekukasika. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, tiri kutaura nevatori venhau nezvezuva remangwana rekucherechedza mashandiro avo kana kuti World Press Freedom Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 615 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba. Asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucherechedza zuva revatori venhau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleri tupalo kubonga uJonga Kandemere ngokusinika izindaba ngolimi lweshona. Olamukela injabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhla ka 2 kwenkwezi 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama committees la kumele afike kulelo banga sizise ukuthi sizama ukupromota itolerance ama journalists ngayise emsebenzini awahlonitshwe ama committees kumele sifike njalo khona apho siyathokoza kakhulu ukuthi ama police asetshenze labo isifiso sokusebenzisana nama journalists
ngaphambilini kokunanzwa kwe World Press Freedom Day usasa ingxoxo zokwethula kwentathelo zindaba zithi eZimbabwe kusese kunenge ukuvele kumele kwenziwe ukuze intathelo zindaba zisebenze zikhululekile.
Sina injongo yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or the material elements. Sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-federal asiphathela wona alungile ka-akhim before singawa-process. Sisebenzisa ikuthi yonke kasiyikhali lokokuza esikhiya ukuthi ama-additive.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amnamnede ithi sicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomndeni yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi zokwethula kwentathelo zindaba zithi eZimbabwe kusese kunenge okumele kwenziwe ukuze intathelo zindaba zisebenze zikhululekile. Lokhu kuphuma ngaphambilini kokunanzwa kosuku olweWorld Press Freedom Day kusasa. Abenhlangothi ezijeneyo zokwethulwa kwezindaba bathi isimo sokusebenza kwentathelo zindaba zikhululekile sesiba ngcono nxa kuqhathaniswa leminyaka elishumi lanhlanu edluleyo. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ilungelo lentathelo zindaba bathi lonyaka zibe nganeno izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathelo zindaba elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yamalungelo entathelo zindaba eyeMedia Institute of Southern Africa uNqaba Machazi uthi lanxa sekunganeno ukuhlukunyezwa kwentathelo zindaba elizweni kunenge okusamele kwenziwe.
Asikwazi ukuthi siyangabe ngoba sikwazi kweZimbabwe kakhulu nxa kule inhlelo zokhetho siyabona ukuthi ama-media violations aqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabotshwa, bengatshaywa, beyekele besenza umsebenzi wabo. Ngile themba abantu abasoze bebotshwa, abasoze betshaywe, singakhuluma kathe singingazi okuzayenzakala phambili.
Okusekelwe ngeyinye intathelo zindaba esebenza izimele uNkosana Dlamini.
Kunoma kulale mizamo kodwa siyabona nje abafana abasesipholiseni abalezikhundla zaphansi baqhubeka kahle ukuluza intathelo zendaba otshengisela ukuthi hayi ngezinye indlela ilizwi kalifiki ebafaneni laba. Laba abasebenza bephansi esingathi ngama-operatives, ama-constable, ama-sergeant. Kodwa yebo siyakubona bayazama kodwa kuphinde futhi kwehlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentathelo zindaba eyeZimbabwe Media Commission, ZMC, uGodwin Phiri. Laye uthi kunengi osekuthe kwaguquka nxa uqathaniswa laseminyakeni yangemuva.
Kumele singezelele ukuzwisisana kuma-communities ethu. Ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama-communities la kumele afike kulelo banga zwisise ukuthi sizama ukupromota i-tolerance
zangu poromota ukulmisana kuhle ama journalists nga esemsebenzini awahlonitshwe ama committees kumele sifike njalo khona apho siyathokoza kakhulu ukuthi amapolisa asetshengise labo isifiso sokusebenzisana sebenzelana lama journalists befeza lo msebenzi ukuthi ama journalists akhululeke abe protected nga esemsebenzini wabo
okusekelwe isikhulumeli samapolisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othi ukuxoxisana phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo yiyona kuphela indlela yokulungisisa lolu daba.
Ngesikhiwa sito ukuthi sonke sisebenza sikhangele i-one constituency, i-public, uZulu. But ukukhulumelana kwenza ukuthi sisebenze sonke ndawonye, sisebenze kuhle. Njalo ngaba lama challenges siyabambana sonke siyenze lokwane sithina i-engagement.
Umeli weMathebeleland South edalela eParliamente elilunga lekomiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko iPortfolio Committee on Information Media and Broadcasting Services unkosikazi Esther Nyathi uthi umsebenzi wokwethulwa kolwazi lentathelizindaba sekulethe inguquko enkulu kuZulu ikakhulu owasemaphandleni
isikhathi esiningi abantu bebekhala ngokuthi enxa umuntu engaba lomonakalo ekhala ke sabe ukuthi abantu nje ama journalist babuye ekhaya lakhe bezebuzisisa ukuthi ngabe kwenzakaleni ancithiseke kodwa lamhla nge-information esihambile izwe lonke umuntu wonke esefisha ukuthi ngabe ukuthi kungenzakala loba lulutho esigabeni athole abantu abangaluthatha lolo daba balufake umphakathi wonke umuntu akwazi ukuthi esigabeni esinje kwenzakale lokhu nxa kukuhle bakugobhe nxa kukubi kukhuzwe
iMisa Zimbabwe inanze ilanga le-World Press Freedom Day lamhlanje ngokuba lomkhosi owenzelwe eMonomotapa Crown Plaza Hotel eHarare phansi kwendikimba ethi Freedom of Expression as a Public Good, Pivotal to the Enjoyment of Other Rights. Emkhosini lo abemisa Zimbabwe bathela nxa seyaguqulwa eminye imithetho ebikade incindezela imisebenzi yentathelizindaba bathi kodwa ikhona emitsha eyalungiswayo efana lowe-Cyber and Data Protection Act elakho ukuba ngumgoqo ekusebenzeni kwentathelizindaba elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezikhokela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnedi ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ukuze lipheke utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Lokhu kulandela ukubukiswa kwamanamnede aphekwe ngezithelo zeganga embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngomgqibelo owedluleyo. Inkampani leyi egcwele elupane ithi iyajabula ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la, njalo izasebenzisa imibono yababukayo labachothozayo ukuzithuthukisa. Amanamnede la wona asembodleleni ezilotshwe ukuthi mnyi juice, mtshwankela juice, lemviyo juice ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter, lapho iningi labantu elitshayela ihlombe linkampani lisithi linyathelo elihleleli njengoba iningi selijwayele ukunatha okulungiswe ngezithelo ezingayisizo zendulo. Kubikwa kungokwakuqala ukubana kube lenyathelo elinje elizweni. Umnumzana Mgcini wethu Mazula ungesinye seziphatha amandla zalenkampani uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 echasisa ukuthi bancediswa yiZimtrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kanye lezakamizi zeluphane.
Iresponse yabantu was very good. Sijabule kakhulu, ibinhle kakhulu, njalo bebekhona abanye abe-criticize afodadwethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasilela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanda kwabajabulela ama-products wethu. Maybe ngingakhuma amafeature nge-company yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. I-company yethu isungulwe ngo-2019 lapho besixhase khona i-African Revolution. Thina vele besijonge ukuthi si-traine ama-farmers ikakhulu ayelifane ngalokho sikuza kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo. Liwakha egangeni, liwaphekele ngapi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or emathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo kwizakhamizi, kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amafederali asiphathela wona alungile aclean before singawa-process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasikhali lokho kuzaskhiya ukuthi ama-additives. Njalo ngiyengarevila i-secret ye-company ukuthi siprojusa njani ama-juice, but amakhitshane asifaki ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olubizwa se-Education 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esenzela khona, siyenze ama-experiments ethu kuwanamhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiments ethu, siyayenza ama-experiments njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes liza bathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba sifake igada lohulumende elibizwa kuthiwa i-Initiate. Liyasincedisa kakhulu kunye-advice ukuthi ngathina isipota kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu, yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu kudaspora, ngoba sikhala kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo-Facebook bekhanya bebathakazelela belesifo sokuthi bewathethe lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa ku-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue, yikho atholakala khona for now. Kodwa kuviki leza sizozama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mole kule shop okubizwa ukuthi ayihandi okuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo, okudla kuthele okuthengiswayo, yikho okutholakala khona amajuice ethu for now. Imbodleleni lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya ku-$1.
Sibone imbodlela enkudlwana, zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mls, lama-375 mls amancane, siphinde sibe lamambodlela amakhulu e-75 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silomviyo, silomnyi, silomtshwankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la manamnet?
Amanamnet avele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedini, yiyo kwenzakala isibukale kunambitheka okukhona.
Lo ngumnumzana Mgcini wethu Mazula, omunye weziphathamandla zenkampani ye-Veggie Guys, ubexoxa ecingweni lapho losithandekile emhlanga we-Studio 7 eselubhane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan, so kusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto sokuthi bake beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela zokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba United Nations ithi kulabantu abedlela kancane ingxenye yesigidi 580,000 abakhangelelwe ukubaleka kwele Sudan ngenxa yempile. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 330,000 ababalekele imizi yabo abahlala egangeni, sikhuluma nje lezihonqweni eze-United Nations kulelo lizwe. I-UN ithi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 bakhangelelwe ukubalekela kwamanye amazwe besiyadinga ukuphephela kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. Kusenzakala konke lokhu eleZimbabwe libika lokhu elizama ukuhlenga abantu abathathu abalokhu bese-Sudan. Kunje selihlenge abangamashupi ayisithupha lantathu 63 asebefikile eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Awokuqala ukuthi sibonge uhulumende weZimbabwe ngokuzama umzamo ukuthi abantu bakithi besuswe endaweni lapho kulempi eSudan. Sithemba ukuthi bazasebenzelana lamanye amazwe. iSouth Africa yakhipha abantu, iNigeria yakhipha abantu ukuthi laba basele bakithi bephume kulo emumo wempi.
Yes, siyabona njalo impi le igqubekela phambili kona ngale kweSudan. Kozalwa nkomoni la.
Ha indaba yeSudan le ikhanya nzima. Nxa ubona abantu bekhanya belamandla, belegunya lokuthi kuzasetshenziswa imbobo. Sike sabona kumabona kude amasocha inxa zonke. Ngabantu abazimiseleyo abathi balwela into abayikholwayo. Kodwa nxa ulisana labantu bakini ukuthi uthathe umbuso. Utshengisa ukuthi kule problem kakhulu. Siyazi ukuthi iSudan yacina ibhazukile kwagcina kusiba the South Sudan le Sudan. Singazi ukuthi izabhazuka yini futhi, kodwa ukhanya ngani bonke bafuna ukuthatha. So sithemba ukuthi laba abazama ukuthi kukhulunyiswane kukhumiswane imlotha kuzayenzakala.
Ye, kodwa siyakwazi nxa kule nkunzi ezimbili esibayeni akula nto engahamba kuhle nalo. Pho-ke umlamla nkunzi lapha uyavelaphi?
Amazwe la amazwe amakhulu njalo amazwe alemali ahlanganisela o-United States, o-Saudi Arabia abaseduzane khona ngale ukuthi le ndaba zenkolo ezesimuslimu lesi bangani bakhole into efanayo. Sithemba ukuthi bazathola indlela yokuthi bekhulumisane lama-general lawa. Into nje vele ukuthi amandla akumelanga ebe kuma-general, amandla kumele ebe sebantwini ngokuvota. So kuba yiproblem abantu abalembobho nxa kuyibo asebesithi sebebusa. Abantu abalembobho kumele besebenzise imbobho ukuvikela izimpi kulokuthi kube yibo abenza ukuthi kube lezimpi.
Ye, khonokho kuphela vele yisisusa sendaba ukuthi ubuqhutshele umuntu kuthiwa busa-ke la. Umbuso ubaba kangaka yini kumbe vele lapha yibuhwaba?
Ya, kanye Africa vele silo problem enkulu. Because kukhanya ngani abantu abazwisisi ukuthi inkosi yinkosi ngabantu.
UMnumzana Thabangi Nari ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Lapho-ke limuzwe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yempahla isiqonye ngesilinganiso sokwedlula esilijumi ekhulwini 11.6% ngenyanga edluleyo. Umuntu oyedwa usekhangelelwa ukuphila ngenkulungwane ezingamashumi amabili lengxenye zamadola eZimbabwe, $25,170 eZimbabwe ngenyanga. Isuka ku 22,561 Zimbabwean dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amabhizimusi amaningi asethengisa impahla ngedola leMelika kumbe esebenzise intengo yesilinganiso somkambo owensitha. Intengo yokuthenga idola leMelika ebhanga elikhulu eleReserve Bank ngeviki ephelileyo ibifakwe ngaphezu kwamadola eZimbabwe ayinkulungwane i-$1,033. Emkambo wensitha idola leMelika belithengwa yinkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i-$2,000. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association iNakhora, ukhala ngobunzima obubhekane lozulu ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Abantu bahlangene lobunzima obukhulu. Ukukhwela kwentengo kwenza ukuthi behluleke ukuphila impilo akade beyiphila. Indlela sebesenza ngayo akade besidla kabili ngelanga, sebesidla kanye. akusadliwa kwabaya esikolo, akusadliwa kwabasala ngekhaya. Impilo yakhona inzima kakhulu. O-school fees lakho konke kuyahlupha abantu sebesehlula ngo-rent. Kunzima elizweni leZimbabwe ukuphila.
Unkosikazi Melissa Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo osebenzela uhulumende, uthi okudanisayo ukuthi iholo abalitholayo aleneli indleko ababhekane lazo empilweni.
Ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kunzima kubuhlungu kithi esithola iRTGS ngoba irate esetshenziswayo ayaziwa umuntu. Umuntu lo muntu ule rate yakhe. Nxa uthenga nge-US kungcono kakhulu ngoba iprice ayitshintshi. Silokhe silwisa ukuthi sithole i-US kube ngcono ukuphila kwethu ngoba ibond alisayenzi lutho, alisasebenzi vela kusela umuntu olifunayo.
Umnumzana Njabulo Ndebele, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi intengo zabo zilawulwa ngumkambo omnyama. Ngaphandle kwalokho, amabhizimusi angavala.
Okwenzakalayo ukuthi thina imali esidingayo yokuthi siwode sidinga phandle. Kungakho-ke intengo zethu kufanele zilandelane lemkambo lapho esithenga khona imali. Ngoba imkambo kahulumende akutholakali imali ngaze ibe ile rate ephansi. Okutsho ukuthi kufanele ukuthi intengo zethu zihambelane lalapha thina esithola khona imali yethu. Yikho ngasisiza ukuthi siqhubeke sisebhizinisini. Singayekela ukwenza njalo, amabhizinisi ayavalwa, abantu labo bayaswela ukuthi bethole impahla.
Umnumzana Joseph Nkomazana, oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi iningi leZimbabwe kalisebenzi, okutsho ukuthi nxa intengo zikhuphuka, inani labayanga liyalikhuphuka ngokufanayo.
Abantu abaningi kabasebenzi not employed. Nxa ama-civil servants enikwa izimali, it's not everyone othola imali. So lokhu kuzabangela ukuthi khona abantu balambe ezindlini, kuzabangela ukuthi khona i-poverty ikhwele. Khakukhangele ukuthi khona nxa ama-prizes ekhwela kumele kwenziwe njani. Sireza ama-civil servants okhwezwa yiwo asiyenze izinto zakhwela, kuzaba nzima ebantwini.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sikhuphuke phose ngokubili ekhulwini, i-2.3%, okutsho ukuthi impahla ezikhangelwayo nxa kuhlolisiswa ukukhuphuka kwentengo ziqanise ngesilinganiso esingaba ngokubili ekhulwini, i-2.4%. Ekhuluma embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uSkhwica Mfundo Mthuli Ncube uthenxa intengo yokuthenga idola leMelika ingaqhubeka iqansa emkambo omnyama, uhulumende uza kwengeza umthelo wokuboleka i-interest rate uyefika kumakhulu amabili ekhulwini, i-200%. Ngomnyaka odluleyo i-interest rate le ike yafika kumakhulu amabili, i-200%, ngokuya kwesikhathi yehliswa yafika kukhulu lengxenye, i-150%. Khathesi i-interest rate ikukhulu lamachumi amane, i-140%. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi labasakhulayo eZimbabwe lithi liyahawula okwamagama kubangelwa imumo ongamanga kuhle womnotho welizwe. Ukudanisayo bathi sebelahlekelwa lithemba lokuthi lo mumo ungalungiseka esikhathini esifitshane esilandelayo. Kubika uTobias Mutsingwa.
Abasakhulayo abaningi bathi bezwa seziyinganekwane ukuthi eleZimbabwe lake labamnandi uluju sibili, ngoba bona sebekhulela ebuyangeni obukhulu. Loba bekhona ontanga abalutshwana abathi kuyaphileka kwelakithi, iningi lithi impilo yanamuhla efana laleyo abazalelwe kiyo yikukhama ilitshe ukuthi liphume amanzi. Osakhulayo njalo engumlimi eChegutu uRumi Matonga uthi umi manzonzo umumo elizweni.
The building that we are seeing now yizinto ezayenzwa ngabantu abadala kudala, nothi thina. Thina abancane vele kunzima. A youth that is actually doing well, umuntu wagcina form 4 wahlwaqalisa ukusebenza. Vele kunzima, akuchiphanga phandle la.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Eric Gono, enye inkokheli zabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change.
Iningi labasakhulayo phose bonke abakazi be-Kholisi Zimbabwe. Lanxa belawo amandla abasakhulayo ayikho imisebenzi. Kona kokuncane abakwenzayo, imali yakhona ayithengi lutho. Abanama-properties, asilazindlu, asilazimoto, asilani njengabasakhulayo bamanye amazwe. Amandla okutshintsha lokhu kuhlupheka asezandleni zethu.
Ingcweti ecubungule zombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo yena ukhuluma phezulu kobunzima bempilo obubhekane labatsha.
Into esinyanzelayo ukuthi abantu abatsha sebephelelwe lithemba. Abaningi batholakala bekuma drugs, abanye basesikorobozeni babulalana, abanye bachapha besiya phandle kwelizwe besiya Joni. Konke lokhu bakwenziswa yikuthi elizweni labo akulathemba, abalamsebenzi abayitholayo elizweni layo, yikho sebezama ukuphila ngazo zonke lezi ndlela zokuganga. Abanye babatshontsha inkomo, hlala sibabona ama-social media betshaywa betshontsha izinkomo.
Kodwa isikhulumeli sabatsha kuZANU-PF esabelweni sebulawayo uMnumzana Addington Mpofu uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bakuleli abakayiboni impilo yeloluju lobisi elizweni labo.
Namuhla if you go to the Ministry of Mines uyebuza ukuthi ama new miners, you find out that it's young people. If you go to cross border trading, you find that it's young people who are occupying that space. If you go to transport and logistics, it's young people who are now occupying that space. We were at ZITF and you know, sibhoda laphana sibona amaskins ubuzaziqhenya because they are shaking the industry. So ngamafitshane, young people are enjoying the fruits of the country.
Omele amalungelo abasakhulayo njalo yinkokheli enhlanganiso yabantwana bamaqhawe elizwe e-Children of National Heroes, yena engumntwana kamoyi uGeneral Sifa Sicele uBelinda Cele uthi ontanga kumele bezimisele ukuphakamisa elizwe labo.
Nxa abazali belokungani balokuphambanisa ukuthi ontanga ukuthi siwuqondise, sibe lokudlelwana labo. Umkhono mbingelo usufuna thina esafundayo ema-university, ema-high school, umbeni ema-college. Uthe usufundile ntanga weZimbabwe, wawususenzani? Asibambe imisebenzi yezandla, siphakamise isizwe.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Paul Mavima, uthi sikhuluma nje umnotho welizwe uyathuthuka njalo imisebenzi layo isisanda edalwayo.
It is those who heed the president's call.
Abasakhulayo abalalela umongameli yibo abazathuthuka ngoba bazathola amathuba amaningi alungiswa ngohulumende. Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo uthela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ama youth njengoba sokuthiwa bazangena kuParliament. Ama youth azangena kuParliament wonke lawa abavela kuzandla kuzaphu la ku-FCC. Kumele ukuthi bebekwathi eParliament balande ukuyasebenza ukuvuselela i-political consciousness yama youth ukwenzela ukuthi bebe lethemba. Ngoba ithemba liyakhiwe engqondweni zabantu bengakaqalisi ukulisebenza.
Ezinye ingcwethi ezigcumula indaba zabatsha zithi uhulumende usekhulise intsha engakwazi lokuthi iya ngapi, ivela ngapi. Ngoba kayila misebenzi, kayila mali, njalo kayila themba. Izikhathi eziningi babonakala becela yonke into, igwayi, iphepha, lomlilo konke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguTobias Mutsingwa.
Go live talk lamhlanje, The Connection. Sikanyele okubhekane labasakhulayo emsebenzini wokwethulwa kwezindaba lolwazi ngaphambilini kokunanzwa kwelanga ele World Press Freedom Day kusasa. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singeke hlukane. Wothe skangile ezinye zezindaba ebezikhokhela ngaphambilini kokunanzwa ko World Press Freedom Day kusasa. Ingcwethi zokwethula kwentatheli izindaba kwezindaba zithi eZimbabwe kusese kunenge okumele kwenziwe ukuze intatheli izindaba zisebenze zikhululekile. Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane yokuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.